A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 3rd, 2020. And this is Live Talk. I am Keith Stube.
And I'm Marvelous Msanganyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about hunger in Zimbabwe amid a devastating drought.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can join us at www.voazimbabwe.com for English. For Shona, you can go to www.voashona.com and Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us, tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about hunger in Zimbabwe.
The World Food Programme says millions of Zimbabweans are facing severe hunger due to prolonged drought and an economic crisis fueled by hyperinflation. The WFP is appealing for financial aid to help raise over $200 million to buy food for more than 4 million people in the first few months of this year. It says firm pledges are urgently needed as it takes up 3 months for funding commitments to become food on people's tables.
Years of drought have slashed food production in Zimbabwe, once Southern Africa's breadbasket. Last year's maize harvest was down 50% compared to 2018, with overall cereal output less than half the national requirement. By August of 2019, WFP was forced to launch an emergency lean season assistance program to meet rising needs, months earlier than anticipated.
And the deepening hardship is forcing families to eat less, skip meals, take children out of school, sell off livestock and fall into a vicious cycle of debt. There is little respite expected for the most vulnerable, including subsistence farmers who grow most of Zimbabwe's food and depend on a single, increasingly erratic rainy season.
This season's rains are getting late and inadequate, with planted seeds having failed to germinate in many areas. Forecasts of continuing hot and dry weather in the weeks ahead signal another poor harvest in April, putting lives and livelihoods at risk.
And the situation has been worsened by the government's failure to provide the much-needed food for its own people due to financial constraints.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back. Program it is directly mali ebantwini kuma donors kuma company emazweni achiyeneyo ukuthi kudingwe ukudla abantu bezimbabwe badinga $200 million yokuthi kudingwe ukudla so ke uhulumende wezimbabwe laye uzamile ukuthi adinga ukudla lapha lalapha kodwa ngani kwehlule so ke kodwa lokho bephanda ukudla besenzela ukuthi ingxenye bangakuthola kwezinye indawo so ke ngelani kuhlelo khona manje sixoxeni ngokwenzakala ezimbabwe kambe wena lapho khona ngapho ungenzani ukuthi uthole ukudla kumbe lapho ukuthola khona ukudla ukuthola kubani asixoxeni kunjalo kwemfundo.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pachirongwa chedu cheLive Talk chekutanga musi wechishanu pagore ra 2020. Tinochingamidza uyezve tichitenda Mwari kuti takwanisa kupinda pachirongwa pano uyezve kuti takakwanisa kupinda mugoredzva ra 2020. Nasi tiri kutarisa isu nedambudziko ratekeshera munyika, dambudziko rekushaika kwechikafu uyezve kusanaya kwemvura nezvimwe zvakadaro. Saka tinoda kunzwa kubva kwamuri kuti kwakamira sei kwamuri ikoko, muri kuzvigona sei nekuti hurumende iri kuti iyo parizvino haina mari yekuti iwanikwe iyo ichitenga chikafu. Asi takanzwa zvakare kuti hurumende iri kupa zvinhu zvakadai semupunga kune dzimwe nzvimbo, asi vazhinji vari kuti mupunga uyu unowanikwa sei, ndo zvimwe zvavada kuziva. Saka tichange tiri pano tichiziva kuti kwamuri ikoko kwakamira sei. Masangano akadai seWorld Food Programme ari kutaurawo zvakare kuti pane vanhu vanodarika 4 million vari kudaiwo chikafu chekuti vakwanise kunge vachirara mazuva nezuva. Saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa vachiti ivo vari kuedza kuedza kuti vabatsire nekutsvaga mari yekuti vawanike vachitenga chikafu ichi. Asi tisatenderera mberi nehurukuro yedu, tinoda kuti timbonzwa zvaitika nhasi muHarare kunzvimbo yechikuwadzana apo mutsungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vari pachirongwa chavo chekuchenesa nzvimbo, vanga vari pakutsvaira kukuwadzana uku. Asi vanhu vabva vakwanisa ivo kunge vabvunzwa vachitaurawo navo, vachitaura kuti vanga vari kuda zvinhu zvakadai sezvekudya nyama nezvimwe zvakadaro. Vamunangagwa vakati kwete vanhu ngavawanikwe ivo vachidya muriwo, regaitinzwe kuti vanga vari kuti chii. Pane nyaya yedu yaitwa naBlessing Zulu, asi tangotora mazwi kuti munzwe zvanga zviri kuitika.
Nyangwe tina matambudziko atinawo sehurumende, hupfu takati hudzoke kazidi. Wow, how good that 105 grams. Who's over there? Who's it at 50 dollars? Oh no, brother, what is your chapa? Can I put my coroniera? When I see them business, what is that? This is a man of good evil. She never found my kind of cheap kind of spend what I can say. 25 dollars. 25 dollars is 50. It's a woman, it was over 50. There is substance. She not can have tennis about and an awful and a parade. Sorry,
Mumiriri wekuwadzana East mudare paramende vari munyori mukuru weMDC vaCharlton Wende vati vamunangagwa vari kuratidza kuti havana sungawirirano nevanhu.
Zvashamisira zvikuru nekuya kwaita vamunangagwa vachizoita cleanup campaign yavo kuwadzana musha wakachena. Tinogara tichichenesa but semunhu auyo semuenzi vauya vakachenisa sekutaura kwavo kwavaka vachiita, but hazoshamisika nemapindiriro avanga vachiita kunhunha dzevanhu. Vanhu vari kutambudzika mukuwadzana, vanhu vazhinji havana mari yekuendesa vana kuzvikoro, vazhinji vari kutambudzika kuti vawane chekudya, vari kunonga svosve nemuromo. So ndashamisika chaizvo zvekuti semutungamiri wenyika varatidza semunhu asingazive magariro ari kuita vanhu vavanofanira kunge vari kutungamira.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa isu mazwi emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, tikanzwa zvakare mumiriri wenzvimbo iyo yekuwadzana vaHwende vachitaurawo maonero avo pane zvanga zvataurwa nemutungamiri wenyika. Asi chanyanyobata ndeve cheveruzhinji ndechekuti panzi neveruzhinji vemunzvimbo iyi vanga vari kuda nyama, vachiti ivo havachakwanise kunge vachitengera mhuri dzavo nyama. Vamunangagwa vabva vati aiwa, zvakakosha kuti vanhu vadye ivo murivo, sezvo vanga vari kuti ivo murivo ndo inoita kuti muviri yevanhu ivakike zvakanaka. Asi tenderera mberi tichikupai zviri kubuda ipapa. Totarisa zvakare zviri kutaurwa izvo nesangano reZimbabwe Farmers Union panyaya yekushaikwa kwemvura pari zvino, uyezve nekukosha kwakaita kuti varimi vawanikwe ivo vachirima mbesa dzinokurumbidza kuti dzibude. Tirigaitinzwe zvataurwa izvo nevamwe vamiriri vesangano iri.
Nguva ino mvura yacho hatitotoinzwisisi nekuti zuva raita muZimbabwe rakanyanyisa. Saka apa iri kuvimbisa kuti pamwe ingangonaye dzimwe nzvimbo iri kumboti naye naye. Takutokurudzira kuvarimi vedu zvakanyanyanyanya kuti zvekutodyira nechibage chikona kunge chatomwaka watosiya.
Zvii zvamungakurudzire kuti varimi vawanikwe ivo vachidyara panguva yavakatarisana nekunonoka kuuya kwemvura?
Takutoda kudyara mbeso dzinenge mapfunde nemhunga zvinokurumbidza kuibva, kwete aya mapfunde anoreba serekaya asi mapfupi anokurumbidza kuibva, nekuti iko zvinozvi Mwari kwaoda hausisina kumira zvakanaka zvachose. Saka situesheni yatave nayo yave yekutodyara nehungwaro, uye kudyara kwachona hatisatotedzeri zvezvekuti tedyara nefetilizer panguva iyoyo. Kwakuti ukadyara uchimirira kana mbeso dzabuda, woona kuti mbeso dzachona dzabuda zvakanaka here, mvura kudenge iriko here, wochiisa fetilizer. Nekuti vakatodyara nefetilizer vari kutochema nekuti changuri kubuda nokubva chanzi nezuva nekubva chatsva nokubva chaoma kuoma chaiko chaiko. Saka hatisatozivi kuti mwaka uchina tichiendepi nawo. Saka tirikutokurudzira mbesa diki kunyanya masmall grain ndiwo angatotiyamure panguva ino yatiri nesituation yatinayo muZimbabwe, nekuti mvura yachona kudenga hamutorina. Iri kungoti pano nepapo yawara wadzaenda apa pano yawara wadzaenda. Saka hatichatozivi kuti takanangeti sizeni yedu yakatomira zvakashata zvachose. Apa tihamuna January vazhinji vanga vakangoprepare minda vachitarisira kudyara, havana kana kudyara kwachona mvura yachona yakabva yangotiza. Takutoendisika kumwedzi mvura isiri kunyatsonaya zvakanaka. Saka tiri kungokurudzira kuti mvura ikanzi yanaya tourism kutokanda mbesa zvinokurumbidza kuibva kuri nani kana zvazve chibage takurutsa zvindeu tete nana soko tinokurumbidzisa kuibva pamwe tikaedza itikoko zvingatibatsire kuti
aiwa apo tiri kunzwa isu hurukuro yataita neve Zimbabwe Farmers Union vachikurudzira ivo tatiri kutaura naamai Margaret Hoshiki veZimbabwe Farmers Union vari kukurudzira ivo kuti kana vanhu vachidyara ngavadyare mbesa dzinokurumbidza kuibva saka ndosava zviri kuitika ipo pano asi nyaya yedu huru inyaya yenzara yatekeshera munyika tinoona kuti madhamu akawanda ari kunzi iwo pari zvino haana mvura yakakwana nezvimwewo sezvo mvura iri kunetsa kuti haisati yanaya pari zvino uyezve iri kunonoka kuya saka tichange tiri kukurukura nemi kuti mutipowo pfungwa dzenyu kwamuri ikoko kuti muri kuzvigona sei pane zvamuri kuita here zviri kuita kuti muraramise mhuri nezvimwe zvakadaro pindai muchirongwa uyezve kana muri kunyora namba dzenyu nyorai makaisa macode numbers enyu kuitira kuti zvitiitire nyore pakufona modzvanya zvakare pakanzi share kuitira kuti kana mapinda pachirongwa vamwe vagokunzwai
Yes, let's go again. Okona lapha ke esindebele nabantu bayangena sibe siyabona kulothandwe kumbo uthi lithola njalo umthakazi wenu siyaphila kakhulu. Omnye utsho njalo njalo nguPamela Khumalo, lo Fortune Spanda, uthandwe kumbo uyabhala lapho uthi indlala esemakhaya iyamangalisa izihlobo zami. Sokubuyela endlaleni ka-2008. So uyathola lapha ke uthandiwe liyamuzwa lana uyakhuluma aphinde ethi kungazani kuzima esibhekane layo kube sokubuya ke uPamela Khumalo ukuthi indlala yalonyaka ifana naleyana eka-1947 so singazi ukuthi ababekhona ngesikhathi sika-47 bathini ngendlala yonaleyo so sicele ukuthi kubuye abantu bathize babuye bezekhuluma khonapha ke kustudio 7 kunjani kolapho Mavelas
aiwa kunewo vachangobva kupinda muchirongwa tanga tiri kunzwa isu zviri kutaurwa neveruzhinji panyaya iyo iyenza ara saka tichange tiine vanyarikani vedu vanobva kuZimbabwe Farmers Union tiri kutsvaga amai Margaret Hoshiki vatambotaura navo kuti vauye pachirongwa vataure asi regai tichingamidze vari pachirongwa chedu pari zvino tina Chenai Hoga ari kuti ndapinda muchirongwa madzimbe ari kuti maswera sei aiwa kunotaswera zvakanaka tinotenda musiki nekuti takakwanisa kupinda mu 2020 takasimba simbiso makwarimba ari kuti hey there studio 7 muri sei sei kuno tiri wadi Sydney zere nyika ari kuti hello VOA pamudzo Bennett hanzi hello kwa uri koko Kennedy Zitsato hanzi maswera siko pa studio 7 live talk aiwa pano tiri wadi zvedu Jairos Nandoro ari kuti hello Justin Paraza hanzi VOA I'm connected Anateka Seth hanzi hey kunzima chokwadi Fraser Chicks Nathan hanzi maswera siko vatereri ve VOA pano pa live talk aiwa nyorai namba dzenyu tiwani kwesu tichikufonerai makaisa zvakare code numbers enyu tinzwe kuti vari kumusha uko muri kuvabatsira sei panyaya iyo yenzara
Now we've got our first guest and that is Mr. Mandla Nkomo he's an agriculturalist he's based in South Africa Mr. Nkomo welcome to the program
Good evening Gibbs and good evening to your listeners it's really great to be on the show
Thank you so much. Now, Mr. Nkomo, you see what is happening in Zimbabwe. In terms of hunger, you know, the World Food Program is saying that so many people are actually on the verge of starvation. So what's your take on the hunger that is gripping the nation?
Well, I think the best way to describe it is that we are really facing probably one of the worst food security situations in the country's history since independence. It's not common that you've got two poor rainy seasons following each other. And as a result, the situation right now is that not only are we facing a human hunger situation, but also for the livestock industries, we are really staring at one of the most challenging years in our history. And I think it requires uncommon ideas and uncommon action to save us from this situation.
Kodwa ke kunqabelwa njani konke konoko ke wena ngombono wakho labantu kanyazana batholi okumele bakuthole ukudla lento sinjalo.
Yeah, kukabili kids. I think mina ngokwami engingakusho ukuthi kulabo abantu ikakhulu abasemakhaya asebebhekane lohlupho lwendlala inhlanganiso lezi zakwamanye amazwe ama-NGOs yibabantu engibona ngani bangasiza kodwa sikhumbuleni phela ukuthi umumbu uyashota iSouthern Africa yonke iZambia ngoba babe abazange baba le season enhle ka 2018-19 ama stocks abaphansi so angikholi ukuthi bazathengisa iMalawi layo kuyafana iSouth Africa yiyo ngani ile carry over stocks esineng kodwa nxa ngithi ngiyakhangela because iSouth Africa isupply GMO meta kusoze kuvumakala ukuthi umumbu wakungene so kutsho ukuthi umumbu esizawuthola thina mhlawumbe yabuvela kuwo Mexico or maybe uvela emazweni afana labo Kenya but iKenya layo has had a drought for the last couple of years so ukuze umumbu uzofike elizweni kuzathatha isikhathi mina isixwayiso engasitsho ukuthi whether ngama NGO kumbe nguhulumende ngokwakhe xa besenza amalungiselelo kabakhumbula ukuthi lo nyaka nxa kuvama ukuthi kuthatha 4 weeks ukuthi ngesikhathi uthenga umumbu ufike ezweni this time kuzathatha maybe 3 times that ngoba uzaba uthenga endaweni esikhatshana so abantu ufanele silungiselele indlala iyenzeka kodwa indlala iba lo le esingathi impact enkulu kusiya ngokuthi wena uzilungiselele ongakanani isiqwayiso sami ukuthi kasilungiselele nini ngoba sikhangele sonke indlala sifikile endlini
yes abangakhulu ke ubambe konapho umavelas
aiwa kunawo vari pachirongwa regai takamirira zvedu kuti tinzwe vachange vari panhare dzedu tombo kuchingamidza hii tichione fana ipo pana pana Carol Mpila Brook ari kuona nesu Agnes Muvindi ari pano DJ Munya Madzimbe ari kuti ndifonerei Agnes ari kubva ati please ndifonerei Tete Talent Muchema ari pano anyorawo zvakare Ignatius Tinashe ari pano asi ndikunzwa kuti pane mutereri ari pano kola Hello.
Hello, Magadizwe.
Hey, what did you say on anu yezwe muri kupi?
Oh, mutara na Sydney Madao, ndiri ku Cape Town, South Africa.
Kwakadi ku Cape Town.
Ah, Cape Town kuri nanzo.
Ehe, muri kuona sei nyaya ye dambudziko renzara ratikeshera munyika.
Nyaya yenzara inotoda ndisingazivi hurumende kuti ine zvipi zvayakagadzira asi ini ndinobva kunjanja kuchivhu ndanga ndiriko muna November imomo ndakasvika kuna musi wa 12 November mombe dzakafa zvekuti vanga vachikwanisa kunge vachirima vachizvibatsira nemombe dzavo hakuna nemombe raine zvakaita sezvimbo yedu yese vanhu vakafirwa nemombe zvekuti nzara yacho izvinezvi inenge yakatomultiplier zvekuti hakuna munhu anokwanisa kuti anga achizvibatsira because mombe ndodza dzichikwanisa kuti aine mombe anokwanisa kurima apo nepapo saka izvinezvi kana zvazvekutimba izvinezvi mvura yacho hakuna njanja yakatoomerwa zvekuti kana vatingati maminista kana vanani haina anoona yekuti vanhu variko vachatofa nenzara zvekuti chero kuvatumira mari havana pavanokwanisa kuti tida kuzonoitira zvinoitura kwakati zvinhu zvacho zvakanyanya kuomesesa
saka imi muri kubatsira sei vari kumamisha ava mataura kuti maamuriko uyezve makaona mombe nezvimwewo zvichifa
kuvabatsira kwatinotongoita kutongotumirawo tinoisa zvinhu kumabhazi ikoko kunana munhenza anana Chiwa then zvozongonosvikawo nekuti kana chiro kuvatumira iri mari iyo vakaira vangonozvichinja vakangovharwaona vavhara kuti takuuchinjira kumabhondi mari haichatototengi saka kunototumira ritori gosari ndo zvatinotongoita
aiwa zvakanaka zvakadaro tinokutendai chaizvo hanzvadzi muve negore zvarakanaka
tatenda
ndikunzwa kuti tine vamwe kola halo kola aiwa taswera asi kola manje ndirikuzoti muri kuda kuteerera program but imbodzikisai volume nekuti takuzvinzwa tiri ikoko aiwa izvinzvi maright chaizvo endererai mberi nhasi tiri kutaura yenyaya yenzara yatekeshera munyika muri kuonawo sei makaenda kumusha here vari kumusha vari kukuudzaiwo kuti kwakamira sei Aiwa, thank you so much. Move any weekend ya kanaka ni gore zara kanaka.
Aiwa, dinosena
mbe mbe. Bye
bye. Mhm. Yes, lo baba kona manje ubaba Masuku ukonecingweni lapha use Midlands enkabazwe. Baba Masuku uchona njani?
Ngiyazama futhi uchona njani?
Sicholile Masuku, wena ngoku na hapo ke obona okwenzakalayo khona ngapha emaphandleni endaweni ezijeneyo. So ke akutshela abantu ukuthi nxa kuyikuthi umuntu kala kudla ukudla kunikwa ngubani ukudla njalo ngubani okulungisayo njalo kutholwa njani nxa usiya kuthatha ukuthatha ngani into ezinjalo.
Uyazi futhi into engapha isazo kakhulu ngoba ukutholakala kokudla akuna ngezinye indlela. Okwamanje emaphandleni abantu babemeleleni ugovernment. Iy'nhlelo zakhe zine zazenzayo ezokuthi yabe thakela abantu ukudla khonokho ukudla ongatsheli utho ongamabhakede okubili okuthathu kuyabe kunikeza umuntu but ngenye indlela ungawukhanyela ukuthi kuseke yena uhulumende ukhanye ngani uyakudabulela ngendlela okuyabe kuningakhona ngoba indlela engisengayibona mina ukuthi mhlawumbe kukampena kwabo ngoba ngabe isayizili liyana mpelampela nje akudana. Akuna umuntu ongavuka ekuseni siyahlala laphana emelele into angayazile ukuthi kuyanini njalo kukunenge okunganani njalo khona ukuphila kukucakeza mfowethu ngizama ukuthi kawe ngicela linike lokhu imbe uyatholakala sekuthiwa wena ngalo lithi ihlangothi lowo ngwale ithathi into enzima kakhulu njalo yazi ukuthi ngabe kuthiwa khona uNkulunkulu yena uyasinceda. Yesifisa ngithi ngabe singaba lezulu. Ngizizo liyakhava konke lokho manje hey. Azindoda ukuthi kube izindawo vele khona ukuthonda likaThonzi. Angazi ukuthi kumbe umbuso lo ukuthi sengaka kangako kumbe yini angazi.
Ye, kodwa nxa sikhangela Masuku ukudla sibili nxa kubuya khona lapho endaweni eGeneva. Ovele ubhalisa amabizo abantu ngubani? Nxa ungasitshela abantu nje khona.
Lapha kubhaliswa ngokuthi uSobhuku uthi yena kumbe amakhansela amachairman wena lawa yasendaweni liyabhalisa kube sewukhandisa ngendlela nele ukuthi ikhansela sisiyathatha kukuthi uyabe semoteni naleyo kuya lokudla kuvela khona ngale lapho kuvela khona imfumo kuyabe lebhuku lakhe vele esemoteni yona leyo. So ngezinye indlela sithi thina ukhansela ngomnikazi wento zonke akulomunye umuntu omphikisayo angathi selile selile ngathi tholile itholile kamakhansela amaningi uyabona ukuthi ungakhangelisa ngathathe i-one so ngezinye indlela kude ngifela ukuthi nxa ungekho kuyena leyo phathi hawu sekunzimeni okukhulu kakhulu ya sekunzimeni okukhulu kakhulu.
Siyabonga kakhulu-ke Emasuku ungatshela kusasa baba.
Nami ngiyabonga.
Yes, so he's saying that the councillor is the ultimate decider of whoever gets food and who doesn't get food. So at the end of the day, he says, you know, if you belong to a certain party, they don't give you, or they give you according to the party that you support.
I watch name Mom Terry Panare Parisian. Hello, caller.
Hello, Dede Mavelas, na mkoma Jibs Mavelas, hei.
Aiwa, tili wadi wadi, shaka mila sii kwe kuku.
Tili nani cheche kuno.
Mhm, tawara iti.
Makoro kote gorezi, hakuna mkoma Jibs, inda kambo tawarani, mite cheta kambo.
Aiwa, isa kambo tawarani.
Yebo mfoe, tunja.
Kwa tila mfoe, tunja.
Kaya, bicha, na ikulungi na siku zuhile ba. Now, same to you, same to you. Hiye, kube njalo la kuwe.
Panya hii, pani ma solution akati maliri ya tinga pani long term solution pani short term solution
taurati nzwi
short term doi ya kuti inoji kana tika pinda jara tutanga utaka sama NGO wana kea Oxfam Plan World Vision do short term asi long term ya ndo ya kanyodi wa chachero kuti murini anafunga upa itibu mamzara zara chingori mawana inda kakura wa ndri murini bachangu wa berika wangu wa erima na sekuru wa nababa vengu rima
o mri murini
ya ndri murini kumusha kache tutu nye prani makasho mamgayo ta research ndi makasho mazvedesia nwangangana sebo chemicals ye chiko parika kwekwe kadra fitline nikange kana kana chikasa zvitengera mbeu vachirima apata akungota sokuti munhu vanhu vanogona kurima kuti mbako azuti pandama long term kuti government gashi gazeta ii gadrive zvino kuti makambani aya atange kudzoka back to normal atange kuoperate achikadra fitline akare sebo chemicals vdf chikadra nemishonga neme fitline masidi kuvana vadzara nyika dzara nyika vari chairman ku sidiko I remember hai zvakanaka man
Bana
wanakuna kurima kuzimbabu.
Saka imi daima iwanamkana wekutaura nehurumende maitichi.
Kando kwanza ngoti karagenda ikwanisa kuwanamkana wekutaura nawo ndizvo ngoti ngavagadzirise zvino. Vana gadzirise zvoka zvoita sokuti tosaramba chinguva blema blema pose pose. Ngavagadzirise kana vakagarisa kazi zvino zvakati zvehara izvo zvakutende kwahurumende pose kare. Vanhu vangobatsirana mumanharaunda dzavanogara. Yara yanga sina kuti kutsiridza zvakakuona kuma headlines yange nekulo yange nepasi rese dzakuzikamwa kuti Zimbabwe ine jara. Iyo yanga iyo yaisa yaifita zvimwe nyika mutati. Murima da kwai kuti tese mune vanhu vakapuwa minda muna 2000 zvaya. Kuna ane gasi akana bhara achipuwa 50 hectares. Asi ipipi munhu ye. Tekin ga uno hau chaya. Munzimbo yairi yaitwa zvekuri mamo yaitwa zvemombe munhu akunotanga kurima mafunde mumwe. Marungu vanga vakati tazviya ma region ayo kuti region inoi. Iri kondisi ndeu yakati. Region ino iri kondisi kumbeya. Iwo tora munda wairi mwa orange wauda kutanga kudzara mabanana kana kutanga kudzara zvimwe zvinhu zvipi. Woi kiti kiti kana chino buda hapana chino buda vari ninga vaive kiti dzine mavena. Kana kana kuchiredzi kuna kuma settler farmers yake. Vairi manzimbe vanhu vate mavairi manzimbe kwe kungwa fino. Vari ipibzi kwete ma ovheta akazvitora minda vari vaenze ma settler farmers. Vanhu vate mavanga vachirima chuga chiwani kwa munhu. Ndi vachibatsira na varungu.
Aiwa akakanaka.
Ndi vanhu 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 zvino zvokuti mangwana futi chete yako chema futi jara nokuti kea haikwanisi kufambe ino kwanza ngouya nechikafu chemusumwe but negore rinova tiri nejara futi saka government ngai stabilizer zvino table chemicals yofamba ZFP yofamba
aiwa
payonia o mazidzwa atinoziva zvinhu zvonaka munyika
aiwa manyatsotaura mashoko akanaka chaizvo mukoma Donald muve nezuva rakanaka
aiwa maita basi
bye.
Yes, silo na kota sana hambi kwe wati seye kubaba Mandla Nkomo. So, Mr. Mandla Nkomo, I think you heard the last caller talking about, you know, expensive farming inputs. So what can be done by the government to make sure that maybe farming inputs are accessible so that maybe the people can mitigate against the drought and other things on their own or some of those kind of things?
Ya into ngivumelana layo ngesikhulumile sesanda kuphela kathesa ikuthi uqinisile nxa isithi abantu bona ukulima bayakwazi kodwa into engani yaswelakala ukuthi umumo wezomnotho yiwocina senza ukuthi izinto zokusebenza whether zinhlanyelo whether ngumvundiso whether you know ngama tractor kumbe yini kunzima ukuthi abantu bakuthole kuliqiniso lokho ukuthi i-long term solution njengoba ejile umfowethu lo besanda ukukhuluma ukuthi kasilungisesenini umumo wezomnotho ngoba i-private sector yona ngokwayo ilawo amandla ukuthi ingavuselela i-agriculture kodwa nxa umele uqali eqoqothe reserve bank uyacela i foreign currency ukuthi uya import ama inputs wadinga ukuthi upheke leyo fertilizer kambe shuwa kungasebenze kanjani kodwa nxa ukuthi kuyavuka uvumelekile ukuthi outprice control entweni ezifana lalezo zisuswe abantu bakwanise ukuthi baziimportele ama raw materials benze lawo ma-inputs adingakalayo mina ngokubona kwami singaya phambili ungakhangela iZambia kithi iZambia sikhula mina lawe iZambia ubuhlekisa ngayo ukuthi hayi listina sifanani leZambia iZambia kathesi has gone for almost 14 years ingazake isilele umumbu wazi ukuthi bakwenze njani they only fixed two things they made sure ukuthi everywhere ama-inputs ayatholakala either through a system ye government efficiency program kumbe ku private sector ba make sure ukuthi abalimi lokho abakudingayo bayakuthola kwaba le predictable pricing ayikhona i pricing le ukuthi ifuna ukuthi sithenge umumbu at 10 times the price of everyone else in Southern Africa it's not going to work and Zambia is living proof of what is possible if you implement forward looking an actually progressive agricultural policy, the farmers will sort out the rest. That's what we need. We don't need government to command everything, you know, including agriculture. It's not necessary.
Yeah. What is your colleague? I'm going to start with my mother. I'm going to go to Mama Slona. Slona, good job. Slona, you're going to go to Slona? Hello, you're going to go to Slona? Hey, uwanzani ucingo lakhe luyala mavelas. Singazi ukuthi kumbe ukhona lokhu kumbe kakho. Silona ukhona ecingweni? No, over to.
Aiwa, kunawo vachangobva kupinda muchirongwa. Tiri kutaura isu pamusoro pekuoma kwakaita zvinhu nyanya panyaya yechikafu. Saka tinokutenda ichaizvo kuti muri pano pachirongwa chedu regai timboverenga zvamuri kutaura ipo pano. Vazhinji vari kutaura mafungiro avo uyezve vachitaura ivo kuti zviri kufamba sei. Asi ndiri kunzwa kuti gives you have a caller.
Iye, usilona kutwase kona navekutumana. Silona, kunjani?
Hadi njani baba
kini? Siyapi lungapi kolapo?
Lapha ekhambile kulima.
Ye, akusitele ukuthi kona ngapho kudla kunjani, kube indlala.
Hayi, indlala ibhasile lapha kula Zulu.
Pho manje kwenziwani kona pho kudla lekuthola njani?
Konkuza nje lisithi world vision, kanti izanika nina abantu yanika sebefile yini.
Bathini kodwa abalithembisi yini Slona?
Ah, balolo bethu basadinga imali, basadinga imali kodwa sikezwa lutho babagcina.
Nxa usuku senzakala khona ngapho lapho elikhona, ukudla vele kukholwa njani? Akutshela abantu abangakwaziyo ukuthi kwenziwa so, ucasise sibili.
Ngapha siyabhalana amabizo bekungala lokwana sikuzwanswa amasezindawo ukuthi kuyakhethwana ngapha.
Ye, amabizo abhaliswa kubani?
Abhaliswa kubo councilor lelo abosebhuku.
Ye, kungabhaliswa ke sokuthiwani?
Hawu, selihamba nje siyalinde lapho kufikela khona.
Ye, kufikela ngapho kwangkhona isikhathi sonke.
Ha, kulama centers nala rekhodiwe kwabathi.
Ye, asithi khona lapho khona Slona. Indawo ezinjalo akusiqambe kuseklinika kusezikolo kungapho kwangkhona.
Ziyabe kukholele izitolo nasema growth point.
Ehe. Umuntu wabe evele ebambile kolapho ukuthi abone ukuthi uhamba kuhle ngubani? Ngukansela, ngukroled, ngubani owabe ezibambile?
Ziyabe ngukansela, ziyabe ezibambile.
Ye.
Ngibonayo ukuthi kuya.
Qhubeka baba, qhubeka, ye.
Ye, ziyabe ngukansela. Kodwa isifiso sami besiyukuthi ngakuthiwa uhulumende uyakha amadamu abantu bebe lama-irrigation all over. Kube kungancedisa indlala bakabhizi.
Oh yebo phela ngapho kulime njani kwezamadamu?
Kweze.
Kwezamadamu ame njani amadamu ena?
Kuleli lodwa kuphelele moza lalo futhi akalitshonanga bakathi ayangayanga nje kuphela amanzi azidlulela.
So manje amanzi igcina ningaselawo?
Kucina sekulodaka nala amancane nala ukuthi inkomo zisikho.
lina njenga zakamizi alienelisi kumbu kuti lizamu kepi nitabati pume inalea ya bisikone
Nino ngati kusepula na kili ili nkopeli haba ndi mwakwa nisa kambe kata nga pama tewe
Aisi ya kuzo kakuli kei posele kukina baba
Amele kukina ya kukuti nga kutuwa ya ma NGO zane kukaresi ya kela matamo nifula ni mengi kili ili nga kukali kukuti kili lezi kuyo kukuli teruku
Aisi kuzo kakuli usilona uteo nga kusepuli lima kumbe mangwe
Every
day, my evening, thank you so much. Yes, that is Mr. Sloan. He says in Bulilima East, and he says, you know, they get some drought relief aid from, you know, some of it is it comes via crawlheads and councillors and is collected at certain given points. Mm-hmm. But he says his request is, can the government manage to build any dams? So he's looking for somebody who can actually build dams for them mm-hmm. because he says there are so many rivers. The only dam that they have is almost silted, so they don't get enough water there.
Mm-hmm.
Yeah. So I
guess you're going to call. Changu bakupinda mchirongo atinokutenda yandizi ndikuzoti pana kola. Hello, kola. Hello. I'm not sure what's going on, but mukoma use muriko irab. Aiwa tino kumbira kurekere rutambo kubatse kungwa yakareba tukutaura nemi muri kupi
South Africa
taura itins
mutongo chema chema nisizwo makazvaita kunyiko hei hei nai wangu tinziro hei mzara yacho yanyanyo wano wata hapana chirumbo chivimuka wakati pula misa 90 days kuti zvine zvana kana nhasi hapana kana chikurumbona kana kuita 52 weeks yee
munobva kumusha kupi
zvosha vanozotsvakwa tsvakwa mai
aiwa taura henyu mungada kumhoresa vanhu here musati maenda zvenyu
tinoda kumhoresa vabereki vangu
Sorry, phone yenyu hamene zvairi kuita mukoma asi tipe mazwi enyu kupedzisa.
Hazungo kubira kuti ndaiwanakwanisa kuti matiro wangu timatiro ite zviri nane tatambura.
Aiwa zvakanaka zvakadaro. Ko gore zvairi makatarisira chii? Aiwa tinotenda. Muve nezuva rakanaka.
Tinotenda nenyewo.
Tina pitchings dziva vari kuti ivo please call me vane namba yavo kuZimbabwe tichamboedza kufona. Fraser Chicks vari pano Jimmy Ben hanzi tanzwa nenhamo takungotora mhuri yese. Kuno tonera nepamwe zvekumusha zvaramba. Kola, thank you very much. Mkoma Patrick muripo here panhare?
Ndiripo tisina mauve masera sei.
Aiwa tiri wadi kwakadi iko ikoko.
Kuno kuri nani sisi?
Taura itinzwe.
Chichemo chedu ndechekungoti dei hurumende yedu yaziva iyo special hurumende yedu yeZANU-PF yaziva musiyano wekuva hurumende nekuva bato. Vatererewo zvino zvichemo zvevanhu voita zvido zvevanhu vasaisita zvido zvavo tikatikana takatarisana nemamiro aita munyika yezvino kuri kuchemwa nenyaya yenzara chikafu chiri kutaurwa ndonyatsotaura pachikafu chatakaona chinoda kupiwa neUnited Nations ngatipiwe kuchizvarwa chese cheZimbabwe chisanzi ndechebato
Aiwa mashoko makukutu
yedu maitiro ayo makorega ega kuti pakaitwa madonation anobva kunze kwenyika vanotora madonation ayaya vovapinza muruvara rwavo voti ndeavo ngavape munhu wese zvisinei kuti akavavhotera anovatuka kana anovashoropodza ndokunonzi kutonga vanhu zvinokatonga vanhu uchiti ava vadyi nekuti ndive kwangana ava vanhu vangafa nenzara sisi
Aiwa mashoko makukutu mombotaura mazwi enyu here iyo kuti makaigadzirira sei
Dzokoro dzinotiwa sisi
mazwi enyu ye
ndiyo kungochema kwanzi kuti tongo ramba tichigomera tiri ipapo hatina zvimwe zvatikungoona kunze kwekusanduka kwe kwemanhamba kubva pana 2020 kuenda pa 2019 kuenda pa 2020 ndizvozvo zvazvongoni
aiwa
chimwe chedu ndechekuti minamati yedu kuti tichishanda chimwe muSouth Africa kungonamatatakaisa zviri kunyika ikokuti since kwanzo kuchauya chikafu cheUnited Nations ngavape munhu wese vasasarudza kuti ndewe ZANU PF mundevere mushona muchikunda muchinyi nzara haina rudzi sisi
ameno apo tikuona mapicha enyama ameno kana mama amanzwa mutungamiri wenyika vachitaura ivo pavanga vari kukuwadzana vachiti vanhu ngavadye mirivo nekuti ndiyo inoita kuti muviri uvakike zvakanaka munoona sei mazwa aya
sisi uko ndokunonzi kudada kwevari mugomo kakumbira vari pasi mapfuwa kutaura kwemutungamiri ikoko mutungamiri ane dzakakwana chaiwo ungabuda uchiti ihai murivo nyama
aiwa tizotuka hedu
anotaura nemutungamiri
hatizotuka hedu asi kungotiwo tati kuti taona picha yenyama apo tikaona zvakarewo mavheji anga ataurwa ari kubuda apa papapa uye zvitanzwa zvichitaurwa kunzi aiva vanhu ngavadye ivo murivo ndiwo unovaka muviri
ndozvinoita kamunhu kana uchinge wakurirwa nezvizvo zvaunenge wakavimbisa vanhu munhu wese anoda kudla nyama sisi asi yainzi nyama pavachapinda ivo pavachatora masimba zvinhu zvese zvichange zvadzikira mutengo muzvitoro hakuna chatichadzikira ndiani angararama pasina iyo nyama anti iyo nyama ndoinotipa maproteins zvinoti kana patongodla iwo anonzi idlai muriwo unodliwa neyo iwo munjonjo here
aiwa tinotenda
hakuna
tinotenda hazvadzi tichaedza kuti tiwane iyo bite iyoyo pavataura kuti vanhu vazvinzwire vega zvanga zvichitaurwa nemutungamiri wenyika asi muve nezuva rakanaka
tinotenda sisi mbavhi movone zuva rakanaka kwamuriko
okay babai
Yes, marvelous. Now we are joined by Mr. Vumani Ndlovu of the Rural Community Empowerment Trust. Mr. Ndlovu, welcome to the program.
Thank you, sir.
Now, Mr. Ndlovu, you work with a lot of people in rural areas, and I guess you've been seeing what is happening in terms of drought and all these other issues. So tell us a bit about what is happening in rural areas where you cover. How is the hunger situation?
Frankly speaking, the situation in the rural Matabeleland and North is quite bad. People are starving due to the erratic rainfall that they've experienced since 2018. So we know that this is the successive year of hunger. So the dams are depleted. There is high rate of cattle mortality. People have failed to do anything that can at least sustain them in terms of food security. Due to poor rains, they haven't yet started any farming activities. So the situation generally is quite bad. People are starving. There is no food. They don't have money even to buy food. And the lays at the GNP is quite unaffordable. You know that 50 kg of maize costs something like $205, something that the rural communities cannot afford.
Yeah, ngazi kangeleke kokwenzakala ezabelweni. Xa ukuthi abantu bethola ukudla bakuthola njani? Amafutshanisele, 1 minute.
Abantu emakhaya sebedependa ngabantu abaphandle kwelizwe kuba yinhlanhla kuzimuli ezila abantwana abangaphandle kwelizwe yibe zenelisa ukuthi at least zibaphathisele ukudla futhi labo abangela bantwana abangaphandle kwelizwe kuba nzima ukuthi benelise ukuthi bekuthenge lokho kudla yibo kambe uhulumende okezama ukuthi abadala abangaphezu kweminyaka engu-65 bathole amabele ngenyanga kodwa eqinisweni ibag ye-50 kg eyodwa ethiwa umuzi olabazali aba-over 65 kuba nzima ukuthi ubasustaine for ukuthi inyanga iphele considering i-fact yokuthi on average ifemily emakhaya ngaba labantu abangu 8 kusiya ku 10 so kuba nzima ukuthi ibekile yaqede sikhangele futhi lokuthi abantu bemakhaya kabala imali yokuthenga ukudla i-10 kg iziza imali ezifika ikhulu lamadola emakhaya sikhangele i-average of 8 to 10 people ngathatha 3-4 days i-10 kg so kabene.
Yes, I was a colleague. Tell one the Conapa in Dow, just a moment to and love a marvelous.
Hello, caller. Hello, Koma Fraser. Eh, Magadiko. At a square, as you say, say.
Ah,
it's all right, it's.
I think that the family is a family. I think that the people who are in the world are in the world. I'm going to go to Victoria.
Thank you so much. Okay. Thank you so much. I work now very much in Rungwa Parish and Tuktaraisu, Panyaya, Ye Shukujga, Munika, Uyeshenin, Zara, Igutari Sana Neve Rushinji, Asin Rukuns, what Panemum, Yarikani, cannot call her for a low caller. Hello? What's Viva Muripo?
Ndiri pozi mazwe makasimba.
Aiwa, vana dziva ndana sekuru vangu makasimba here ikoko.
Aiwa, sekuru venyu vanenge vakatimbe izvati, vari kuchema.
Macheme iko sekuru.
Ah, vakuvara nenzara paZimbabwe apa, hei.
Muri kupi kodziva?
Aiwa, tiri paboda paBaitbridge.
Pakamira sei paBaitbridge apa?
Tichikura tengo za ene tichitanga kugara kuBaitbridge azva kuti Baitbridge ndo kunowanikwa mari kai.
Mhm. Pakwaka mira sei pa.
Iko zvino ndo kwaane nzara yacho chaiye.
Sei muri kudaro.
Ndo zvatiri kuona because tichiri kugara ikoko.
Mhm. Mhm. Kopanyaya yechikafu kwakamira sei.
Aiwa, achikafu kuchiwana tinochiwana zvedu sezvo tiri padhuze nebhodha because tinokwanisa kungoyambuka pamhiri tonotenga bhati takabva kumusha nezuro zvatakaona handifungi kuti zvinhu zvinotarisika munyika yakanaka kudai.
Zvii zvamakaona hanzvadzi? Sekuru tati handisekuru rimuri sekuru.
Ava vasekuru avo kana makutodya hanzvadzi maakurasika.
Aiwa, handisekuru makataona chii?
Ndakati kudrauti iri kumusha kwedu ndinobva kumberengwa uku.
Ehe.
Mombe dziri kungofa mvura haisi kunaya zvino tiri kuona kuti nezhara iyo yemombe yekuti kana chikafu chemombe hachisi kuwanikwa mari haisi kuwanikwa tichavatengera sei vanhu vari kumusha chikafu.
Saka muri kuvabatsira sei vari kumusha muri ikoko kuBaitbridge sezvo mataura kuti muri pedo neSouth Africa paborder?
Aiwa, tiri kutotadza kuti tivabatsire nenyaya yekuti mari haisi kuwanika asi bati mari korapfuura uyu taimbozvigona taikwanisa kukutenga tichinovatumira bati izvezvino sa2020 watapinda mayo tichadii.
Muri kubata mabasa api ipapo paBaitbridge apa?
Iko kuforoma zvidhina.
Saka kuri kubhadhara here kuforoma zvidhina?
Taibhadhara tichatanga, iko zvino hakuchabhadhara.
Zamunorara masei muri yaka kura sei.
Aiwa, mure sati ya kura, tichindijini ya wanatu wangu.
Asi kura rama muri kuzigona sei. Aiwa mashoko makuku tumunogona yenyu kumoresa hamanesha mwari kumusha musati maenda.
Aiwa wandika tumoresa ndiye mukoma wangu wandakasiya nezuro anonzi James Dio. Nehanzvadzi yangu inonzi Loveness futi. Ndongoti takatarisana negoredzi asi rine nhamo.
Aiwa pakanaka pakadaro muve nezuro rakanaka.
Aiwa ndinotenda muzukuru wangu.
Bye bye.
Let's cross over to Mr. Mandla Nkomo. Hey, Mr. Nkomo, your last words. Do you see any improvement in Zimbabwe in terms of, you know, farmers being empowered in one way or the other, even if there's doubt, like maybe the construction of dams and all those kind of things? So what can be done? Just about 1.5 minutes.
Yeah, I really want to emphasize this particular point. Zimbabwe actually probably has the most number of dams per square kilometer in southern Africa. We've got more dams than any other country in the region. So the issue is not dams. Ubaba Sibongile ngumakhelwane wami iMoza Dam akhuluma ngayo ngiyayazi sengengalima kuyo. Into ehluphayo eZimbabwe ukuthi ama resources esilawo sikakhulu wona lamadamu eqinisweni kasiwasebenzisi kuhle kithi. Kasiwasebenzisi kuhle and yikho kucina kusenza ukuthi lanxa sokumela sisize njengakathesi ngomnyaka we-drought ngoba indlela ebesivele siwasebenzisa ngayo kuma-irrigation scheme sihlanyela izinto okungamelanga sizihlanyele. Kwesinye isikhathi abantu belayele ngama extension officers ukuthi hayi kathe sihlanyela linilokhu, kathe sihlanyela linilokhu. Ngomnyaka wonje njengwe-drought kusiya ngami ngabe yonke i-irrigation scheme ekhona eZimbabwe in particular emaswingo lasemathebelele north and south isiyahlanyela umumbu kathesi. Umumbu lowo buzasiza abantu kodwa ungahamba kathesi kuma-irrigation scheme uzathola ukuthi abaningi meba bahlanyelanga umumbu, bahlanyela indumba, kumbe bahlanyela ama-vegetables and so forth. Kufanele siqondise, sihlele kuhle indlela i-agriculture eyenziwa ngayo eZimbabwe. Okwesibili, kids, akasekelenini njengabantu ukuthi yonke into, i-solution esiyidinga empilweni, sidinga kuhulumende. Kwaze kufike inini kuloyo kuthatha ihulumende, uhulumende uzasenzelani after 40 years. Siyakwazi uhulumende ongeneliso kukwenza kodwa thina siqoqa nenini njengabantu sizilungisele. Ngike ngezwa kuthiwa like laba le show lapho abantu se-Mat-South abake bazokhuluma ngohlelo lokwemba ama-boreholes. That's a community initiative. I'm a member of that and this is our drill ama-boreholes and this is our equipper ukwenzela ukuthi abantu emakhaya lapho esivela khona bengasilela amanzi. Okwesithathu, isixwayiso sami kuhulumende kithi sengizaqeda. Isixwayiso sami kuhulumende ukuthi hulumende, umsebenzi wakho njengohulumende ayisikho ukuthi usibhabhule usibelethe njengabantu. Owakho umsebenzi ukuthi hlela ama-systems lama-policies azavumela ukuthi i-agriculture ikhule. Sizazenzela thina kithi. Sonke inhlanyelo siyakwazi ukuthi ithengwa ngaphi, sonke siyakwazi ukuthi i-fertilizer ithengwa ngaphi, siyakwazi ukuthi amasimethi angakanani, zonke izinto lezi siyazazi. Nxa kungaba le situation esivumela ukuthi silime kungela hlupho lokuthi umumbu wakhona ngawulima ngiyagcina ngiwuthengisela i-GMP nge-price ephansi kumbe njalo njalo, abantu bazayisolva indaba yendlala.
Yes,
siyabonga. Ngicela ngabantu benkomo, abantu abalenkomo especially ema-Tshabalala. Can we not have a situation where u-2020 we are posting pictures of inkomo zisifa? We know it's going to be a drought. My question to all cattle farmers is liyenzani kathesi? Wapha amalungiselelo elwenza.
Awubona ngenkomo. Yeah, enkomo bavunga nje ukusasa songasambela nje. Siyabonga kakhulu.
Okay, thanks.
Yeah, I think we've got Joseph Chuma. We can ask him maybe what the government is doing and stuff like
that. Vachuma makadi enyu tinokuchingamidza ipachirongwa.
Makorokoto edzoredzwa.
Aiwa nemakorokoto kwamuri tinoona vazhinji vari kutarisana nenyaya yenzara munzvimbo dzakasiyana siyana uye zvenhasi taona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura vari kukuwadzana uko pavanzi nevanhu uko tiri kudawo nyama vabva vati idyai mavegetable anzi ndiwo akanakira pamuviri munoona sei mazwi ayava nekuti vamwe vari kushorawo vachiti asi zvingaita here kana kuti kwete
hanzvanzi yangu isusu tichikura takakura tichidya miriwo iyoyo and miviri yedu yakavakika zvakanaka tikagona kusava nezvirwere zvimwe zvakungobata-bata vanhu mazuva ano yes nyama inodiwa zvachose asi tinoziva kuti muriwo unotipa chinonzi rasenzi muchirungu chinoita kuti digestion system yedu inyatsokunga zvinhu zvigadzirike kana zvakubuda zvinobuda zvibuda zvakanaka zvinosara zvichivaka muviri zvosara zvichivaka muviri zvakanaka but chandida kutaura chikurusa hanzvanzi ka uyu murume uyu abva kutaura manjimanji anonzi mukomoyo ane refreshers chaizvo chaizvo zvokutoti dai taigona kuti titranslate zvese zvaataura zviya zviya taimuka senyika munhu ataura mashoko makukutu chaiwo anokashamadza kuti tichine vanhu vanofunga kudaro shuwa shuwa and vari kuti vari kuita sei nyasingauye tibatsirane timutse nyika handiyo nguva yokugara tingoshoropodza chete ngatiite gore ra2020 tisaite gore rokuti takamirira kuti mutungamiri wataura chii saka regatichiishoropodza mhingimhingi ataura chii saka regati gore rinoiri ngarive gore rekufambira mberi gore rokunzwa kuti hurumende handiyo baichatipa chikafu pakwako hurumende handiyo baichaendesa mwana wako kuchikoro asi iwewe mabasa wawabata sezvakataura mubhaibheri kuti nhaiwe uchadla zveziya haina mboti uchadla zvehurumende yakati uchadla zveziya saka tikangoziva izvozvo mabasa ako iwewe ndo achaita kuti uwe nebundutso muupenyu hwako mumhuri yako that is the basics that's a common denominator yatopawo kunzwisisa tose tikaramba tiva kugara tiita maamtitizii ekumirira kuti ndingatii saka isusu tete chii hazitibatsire chunhu hazitipe chungwa mangwana makuvana vanamukaudya chingwa tiyo ine chingwa asi iwewe ukaramba wangogara hapana chinobuda asi ukasimuka womira womiramira sewomambotaura weuti ari kuforoma zvidhina foroma zvidhina zvako utengese uwane bundudzo rako iwewe nemhuri yako haikona kungoramba uchitangoshoropodza chete vangoma vaya ndoda kuti mutranslate zvese zvavataura zvaizvo we have recorded that please translate into shona into venda into tonga into everything vanhu vakangonzwisa iyoyo nyaya iyoyo chete kuti chinhu chose chinoita kuti zvinhu zvifambe kunge iwewe wasimuka kwaita something for yourself then tichaita better zimbabwe zvakuti ikauya kana taangobatana chete zvinofamba zvinobuda asi tikaramba chingochema chingoda kungokritisa zvachete hameno tichabuda ipapo.
Yeah, thank you so much for raising that. So what Mr. Nkomo was saying is that, you know, the irrigation schemes that are there, you know, many people are actually planting beans, vegetables and other things, and not maize. So he says there are certain areas where there is water, where there's irrigation schemes. So on those schemes, people must go for maize, short variety and all those kind of things. Then he says, you know, people must do agriculture the right way and not depend too much on government. Say some people always look for help from government, but which government can always do that? So he says there are limits too for the government to help. So he says, you know, in terms of agriculture, it should be people-oriented than the other way around. So briefly, that's exactly what Mr. Nkomo said. So he says, we are going to Baba Chuma. So Mbona Zaniskat said to Sesi Lyongmangoye, Lamta Sesingani Singamakonapa, Singazuti Kumbe Singafaka, Okubili Kumba Kutatu. So okay, thank you so much for having joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mandla Nkomo, an agriculturalist, and then Mr. Vumani Ndlovu of the Rural Communities Empowerment Trust. Thanks also to listeners and viewers who joined us tonight on Live Talk. Join us again next week.
Aiwa tutenda vangavari pachirongwa chebicha nasi tunona Andrew Taguru pano Tinashe Karombo uripano Yolanda Makanaka uripano Joe Munangu uripano Mainiko uripano Fraser Chicks uripano ini nzini mafla simpanga nyahuye nchiti ngati sanga nyesho kare sondo vino uya.